Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 5 Gumiguru 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende ngaizadzikise zvayakavimbisa kuitira varayiridzi sezvayakataura nemutungamiri wenyika kuUnited Nations mwedzi wapera. Sangano reInternational Cross Border Traders Association rinoshora hurumende pakukwidza mari yokupinda nekubuda muZimbabwe pabhodha reBite Bridge. Ongororo yakaitwa neZim Statistics inoratidza kuti vanasikana vanodarika zvikamu gumi nezvitanhatu vakaroorwa vasati vabhazera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi izuva rekucherechedza basa rechimiro chevarayiridzi pasi pose zvichitevera chisungo chakaitwa neUNESCO mugore ra1966 maererano nechimiro chevarayiridzi. Zuva iri rinotaura pamusoro pekodzero nezvinotarisirwa kubva kuvarayiridzi pamwe chete nokuvadzidzisa kuvaendesa kunopamidzira dzidzo dzavo nekuvapa mabasa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhasi richapemberera zuva iri nokuendesa gwaro kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti sangano ravo rinoda kuti vamunangagwa vazadzikise zvavakataura musi wa19 mwedzi wapera kuUnited Nations uko vakaudza pasi rose kuti hurumende yeZimbabwe ichashandisa mari yehurumende kana kuti GDP zvikamu zvitanhatu kubva muzana mukugadzirisa zvedzidzo munyika. VaMasaraure vanoti nhasi sangano ravo richaendesa gwaro kuna vamunangagwa richivarangaridza nekuvakurudzira kuti zvavakataura kuUnited Nations mwedzi wapera zviitwe.
World Teachers Day pasi rose vanhu vari kucerebrata maticha avo tiine dingindira rekuti varayiridzi ndivo vanotanga pakutransforma education. Tikatungamidza varayiridzi mberi tinokwanisa kutransforma education yedu ichiva zvakanaka. Tikaona musi wa19 September mutungamiri wenyika vamunangagwa vaivewo kuNew York vachisimbisa nyaya yekutransforma kweeducation. Kunyange zvavo vaireva nemapaneri pamwe pavaiti vari kuisa 6% yeGDP towards education. Pazuva ranhasi tinokumbira tukanyora gwaro renyunyuto ratiri kusubmita kuna vamunangagwa tichikumbira kuti zvavaitaura kuNew York vazvizadzise, tichiisa chichemo chikuru chekuti maticha abhadharwe mari yavo. Kana maticha abhadharwa anokwanisa kushanda zvine simba.
Gwaro renyu kana kuti petisheni yenyu inoti chii chirimo uye muri kudei sevarayiridzi?
Petisheni yedu tiri kuva tivagadzirise mapilas mashanu chete kueducation. Yekutanga yekuti vagadzirise nyaya yekuiswa mari mueducation. Yepiri nyaya yekuti vademokratize nekudevolve education management. Yechitatu nyaya yekuti vaadresse macurriculum deficits, makala atinonzwa vamwe vana vachizisungirira vamwe vana vachiramwa chikoro. Zvigadziriswe zvese izvozvo. Chichina tichitarisa nyaya yekupromotwa kwekodzero dzevarayiridzi. Tichitarisa mitemo yepublic service act kuti ialinwe neconstitution kuti varayiridzi vaone mamwe mawe civil servants vainjoyewo kodzero dzavo. tichishanu tikutarisa nyaya yetechnology and infrastructure investment tichiti hurumende iintroduce an education equalization fund yekuti tikwanise kuita madandemutande magetsi malibrary malaboratory nezvimwe zvakawanda kuzvikoro zvekumaruwa tinoti tichazidei kuvarairidzi
saka vamasaraure zuva ranhasi muri kurichirechedza sei ndezvipi zvamuri kuita
pazuva rino zvakare tavaurira urongwa hwekutenderera tiine strike ballot ratiri kuti kune varayiridzi todii kana January 2023 asvika mari isati yagadzirwa tiri kutanga kuita trade unionism yekuti maditions aakuchizobva pasi saka tiri kutenderera muzvikoro vanhu vachivhota decision yavo maballots papers atenderedzwa nyika yese tirikutarisira kuti panozovharwa zvikoro muna December tinenge tavhowana mavhotes kuti vanhu vanoda here kuti tiitewo chisungo chekuti this time hazvikone muna January 2023
avo vange vari mutungamiri weatus vaobit masaraure vari parunare kuharare nestudio 7 taedza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro asi tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yedu majestriti taurai manwere nhasi vanotarisirwa kupa mutongo unobatsira dare pamusoro pezvakabuda muongororo yekuti vajobs kana vanomirira zangeza west navagodfrey stole vanomirira chitungwiza north vakabatsira sei mukuparwa kwemhosva dzavari kupomerwa vasikana vastole pamwe nedzimwe nhengo dzebato retriplec vari muusungwa kuchikurubhi mushure mekusungwa muna chigunguru vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga zvichitevera kupondwa kwenhengo yebato retriplec muzvare mo blessing valley sangano reInternational Cross Border Traders Association rinoti zviri kuda kuitwa nehurumende zvokubhadharisa mari dzakawanda-wanda nekukwidza mari yokupinda nekubuda muzimbabwe pabhodha rebide bridge hazvina musoro sezvo zvichipiringidza vanhu vari kuedza kuzvibatsira pamusoro pekushayikwa kwemabasa munyika mutungamiri wesangano iri vadennis juru vaudza studio 7 kuti kugadziridzwa kwemahofisi epabhodha iri hazvifaniri kukonzera kukwidzwa kwemari yokupinda nekubuda muzimbabwe
inyaya inosuwisa zvikurusa kuona kuti hurumende yezimbabwe iri kuramba yoda kungokama pamombe dzisina kusisa pamombe dzisina mhuru haukwanisi zvekukama pamombe isina mhuru vari kuronga kuburikidza nezimura kuti vange vachiwedzera mitengo yepabetbit border post pane zvezazvo zvinenge zvichiitwa kuburikidza nemuganhu webetbit border post unopinda musouth africa uchibva muzimbabwe kana kuti kubva kuzimbabwe kana kuti kubva kusouth africa uchipinda muzimbabwe
chii chapindurwa apa vajuru chii chaitika
tinoona kuti vakavandudza muganhu uyu pakavakwa zvakanaka zvinonwisa mvura asi hasizvo zvinoita kuti vawedzere mutengo tinoziva tese kuti vanhu vanoshandisa muganhu uyu vakanyanya vanhu vanotenga nekutengesa kunze kwenyika vanove vanorarama nehwaku mukwako vanove vanhu vanenge vachitsvaga cheuviri
pane chakaipa here apa vajuru zvinorevei izvi
zvinoreva kuti uyo ari kutenga chinhu chekunotengesa kuzimbabwe kubva munyika yesouth africa kana kuti achashandisa muganhu iwoyo anenge akungowedzera mutengo wechinhu chaarinotengesa kuzimbabwe zvochireva izvo kuti anozotambura ndeachachishandisa pekupedzisira zvekare zvinovhiringidza kune munhu ari kuita bhizimusi rake sekuti anenge akuda mari yakawanda yekuhodha nayo sezvo izvinhu zvavo zvichinge zvawedzerwa mitengo nehurumende kuburikidza nezimura.
Vajuru, mari dzinonzi nehurumende dzibviswe idzi dzine zvimwe zvadziri kukonzera here?
Imwe nyaya iripo ndeyekuti tinoona kuti vanenge vachida kuyambuka vachipfuura nemunyika yezimbabwe vachazama nepavanogona napo pese kuti vange vasingashandise muganhu uyu webridge post, zvakafanana nevanenge vachibva musouth africa vachienda kuzambia vanenge vakwanisa kuenda kubotswana vashandisa muganhu wekukazungura kupinda munyika yezambia. Saka tinoona kuti hurumende charasikirwa zvikurusa nekuda kwekuwedzera mitengo yekubatsira kwainenge ichiita vanhu pabhodha rebridge post.
Okay. Avo vange vari mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Ongororo yakaitwa neZim Statistics pakuverengwa kwevanhu inoratidza kuti vanasikana vanodarika zvikamu gumi nezvitanhatu vakaroorwa vasati vabvazera.
Vachitura ongororo yavo, mukuru weZim Stats vataguma Mahonde vati madzimai anosvika zviuru zana zvine makumi matatu nezvitatu nemazana mana nemakumi mashanu nevashanu 133,455 kana kuti zvikamu gumi nevatanhatu kubva muzana vari pakati pemakore makumi maviri nemakumi maviri nemana zvikuru vekumaruwa vakaroorwa vasati vasvika makore gumi nemasere.
Takadarisa nyika yese, zvakaonekwa kuti 16.2% yamadzimai ane makore 20 kusvika pa24 years vakaroorwa vasati vasvika makore 18. Pane ava zvakaonekwa kuti 22.7% vaibva kumaruwa uye 7.2% yaibva kumadhorobha.
VaMahonde vatiwo chikamu chimwe chete kubva muzana chemadzimai ane makore aya vakaroorwawo vasati vasvika makore gumi nemashanu.
Senza sedu yakazotarisawo zvakare madzimai ane makore 20 kusvika pa24 vakaroorwa vasati vasvitsa makore 15. Takatarisa nyika yese, 1% yemadzimai ane makore kubvira pa20 kusvika pa24 vakaroorwa vasati vasvika makore 15. Takatarisa matunhu edu tinoona kuti zvava zvakati kwirirei kumaruwa yanga iri 1.6%, mumadhorobha iri 0.3%.
Ongororo iyi inoratidza kuti dambudziko rekuroorwa kwevana vasati vabva zera rakanyanya kumashonaland central kuchiteverawo mashonaland west. Vachitaurawo pamusangano uyu amai Gaunara Kadakuluva vanoshanda neUnited Nations Population Fund vatiwo nyaya yekuroorwa kwevana vadiki inoshungurudza.
Early child rearing that has been noted in today's results were about 11% of teenage girls and young women aged 15 to 19 years in rural areas we reported to have had a live birth is worrying and calls for greater and continued efforts and collaboration between government development partners to fight this scourge of child and early marriage.
Kuroorwa kwevana vadiki kwabuda futi mugwarira nhasi apo vana vadiki svika mugumi nechimwe vari pakati pe15 to 19 years kumaruwa vari kuroorwa. Izvi zvinoshungurudza. Izvi zvinoda kuti hurumende nemasangano akazvimirira vashande pamwe chete kurwisa dambudziko iri.
Vatiwo zvakaburiswa izvi zvinobudawo mune mamwe magwaro akadai seZimbabwe Health Demographic Survey nemamwewo. Imwewo ongororo yakamboitwa neZimstat muna 2019 yakaratidza kuti vana vanodarika zvikamu makumi matatu nematatu kubva muzana kana kuti 33.7% vanoroorwa vasati vasvika makore gumi nemasere. Nyanzvi dzinoti kuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera kunogona kupinza utano hwavo munjodzi sezvo vamwe vachifa vachisununguka uye vanorarama vachisiyirawo chikoro panzira zvinopa kuti vazogara muurombo. VaLincoln Charimari vanoshanda neWorld Health Organization vati kuti Zimbabwe ipedze dambudziko iri inofanirwa kushanda kuzadzisa zviga zvese zvebudiriro kana kuti Sustainable Development Goals.
Nyaya dzekuti vanasikana vari kukasika kuzvara vana kana kuti vanasikana vari kukasika kuroorwa vasati vasvika mazero ari pamutemo yekuti varoorwe. Kubva kuutano ndataura nenyaya sustainable development goals, ndataura nenyaya universal health coverage, yekuti zvinhu zvatinofanira senyika, zvinhu zvatakabvumiranawo nedzimwe nyika pasi rese, tinofanira kushanda tichiona kuti tasvika here kumatargets emasustainable development goals.
Gwaro reZim Stats rinoratidzawo kuti madzimai ekumaruwa anozvarawo vana vakawanda zvichienzaniswa nevari mumadhorobha. Zim Stats inotiwo ongororo yavo yakaratidzawo kuti vanhu vazhinji munyika vanosununguka mwana wekutanga vaine makore makumi maviri zvichienzaniswa nezvakawanikwa muna 2012 apo vazhinji vaibatsirwa vaine makore makumi maviri nerimwe. Ongororo iyi inoratidzawo kuti vanhu vanonyanyotoresa vana magwaro ekuzvarwa mumadhorobha zvichienzaniswa nekumamusha, uye dunhu remasvingo riri iro riri pamusoro pematunhu ose mukutoresa vana magwaro ekuzvarwa. Gwaro rabudiswa neZim Stats iri nderechipfumbamwe pamagwaro masere ari kutarisirwa kubudiswa nesangano iri pachitariswa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Vana vanoita zvikamu gumi nezvipfumbamwe kubva muzana vanonzi ndivo vega vakanyoreswa pakuzvarwa kwavo mugore ra2022. Izvi zvinoreva kuti vana makumi manomwe havana kunyoreswa pavakazvarwa. Yave nguva yenyu vateereri zvekutaurira mega zvamunofunga.
Vadiko pastudio apo, ndinikundai pamhondoro. Haiwa, atanzwa nenhamo tanzwa pasina munangagwa 2023, pasinavo hamene achavavhotera anobvumidzwa kuudzwa kunzi kwidza bhurugwa rako kana usina chekukwidza. Takwara nenhamo kumusha kuno pasina vamunangagwa. Toda mutungamirira anoendesa vanhu kunyika yeKenani, kwete munhu anoenda anouraya vanhu kuhondo. Munhu anogara achifunga hondo pasinaye.
Panheruma Nheru pastudio 7 apa Voice of America. Inizita rangu ndinonzi Amosi. I just wish kuri ingaedi nongonakawo tidzokere kumusha kana tichibatwa sevaranda munomu. Kwese kwatiri tinongobatwa sevaranda, but ndofunga kuti inguva nawo yekuti tidzokere kumusha tonoo kuti tingagadzira nyika yedu. Toda kugadzira nyika yedu kuitira vana vedu pangwana. So hatisi kuda kurwana nevana munangagwa. Vana munangagwa vakwegura, vapera simba kudhara. Ngavangosiya chituru vazoendere kumba vanotamba nembudzi nekudzinga masvosve. Yeah, thank you.
Makadiko makadiko nankuma Jonga nanankuma Hwandapo. Ndichandaida kuziva zvikuru sei mukati nevanhu vezanupf apo vavana mugwadi apo nevamwe vake, chii chinosakisa kuti varambe United Nations kuti ipindire kana ivo vachiona kuti zvinhu zvavanoita zvakajeka? Handi zvinhu zvingori pachena, nokuti handiti 1980 ndo zvavakaita United Nations yanga iripo. Saka chavanoramba izvozvo chii? Kana zvinhu zvakajeka hapana chinomborambiwa. Asi nokudawo kuona kuti kunyanya wanenge achiita nokuda kubira chete ndidaso yemuchona wacho omesa musoro varume avo chinjai musoro dzenyu kana muchiti zvinhu zvenyu zvakarongeka United Nations ngavepo nesadhaka ngavepo
maserasei mukoma ifamuzininga kowai studio 7 live shopeni makaita cut short like this kuti yakushandisa 30 minutes kungotaura zvishoma yobva yadzokorora sezvishoma izvozvo zvaina another 30 minutes please let us be advised what happened
ndinoona sokuti sendi kana ndichipindura ndi mwana wezimbabwe uyu angofanana nomumwe vana ndinoona sokuti vanorota kana kuti vari kutumwa zvinhu zvisizotomboitwa apa kana ndichipindura so kana ndiripindura like mukomanda anonoka wange mangwana vange vichitaura nezvenyaya iyoyi because mukoma Gift Gundwa noona sokuti havasi kumboziva kana kuti aungandomaketi basa zvinhu zvinoaumira mushe kumba kumaketa ende zvinhu zvatomira mushe autombomaketi vanotoya vega mapartners ako if you are a businessman saka ipapapo panenge pane era bichana because mapartners kuti vakujoine vanenge vachiona nemutemo wamuri kuita munzvimbo yenyu kuti okay mutemo wawazotidziri mari here chii chinoitika everything handiti kana muitaura nemapartners ava vari kundoenda vachitaura manyepo but ivo mapartners vari kutsvaga vachiva vachizofind out kuziva kuti okay something wrong
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zviri kuitika muamerica mupfumi mukuru anozivikanwa pasi rose vaelon musk vanoti vave kuda kutenga kambani yetwitter zvekare vamusk vava nenguva vachitatidza chido chekutenga twitter asi vachidzokera shure nguva yekunyorerana chibvumirano yasvika vamusk vakaendeswa kumatare pamusoro penyaya iyi asi vakatsika madziro nhasi vashamisa veruzhinji vachiti vave kuda kutenga twitter zvakare tabata nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha kuti vativudze zvizhinji
nyaya dzezvemabhizimisi kunenge kuri kuitika zvinenge zvakawanda pamwe munhaurirano pane zvimwe zvinogona kusange zvichibudiswa pachena zvozoonekwa neimwe nzira kuti ikambani iyi yatiri kuda kutenga zvairi kuti iri kuita mari dzakati handizvo zvokumbotaura kwavo pavakaita pavakamborama vachiti ivo vamwe vanhu vainzi vari patwitter pacho ipapo havapo anongova maakaunts aya pamwe havanhu vakafa kana kuti havanhu vakangovhura maakaunts avo ipapo nokushaya zvokuita netwitter saka pane ongororo dzinenge dziitika kukambani yavo vaelon musk inenge ichitenga vachiongorora kambani iyo vozondoda kutsanangurirwa kutiko izvi zvakamira sei pamwe tsananguro yacho haizovagutsi zvekare muzvirongwa zvakaita saizvozvo zvokutenga nokutengeserana mabhizimusi munopinda mari yakawanda kudero kubvumirana kunonetsa so kungotadza kuwirirana kunoita vanhu saka zvimwe zvinenge zvichida kuti somunhu une mari kamwe onenge achida kunyengererwa nokuti ndiyo une mari ndiyo unotenda tinoziva isi kuti kuma business kana kunyaya dzemari kunozi ane mari ndiye mukuru kana akaramba akaramwa unotevererwa saka ndiyemwe zvimwe zvavangada kunge vachiita zvinenge chinzi pamwe pachirungu negotiation strategy
ivo Iwewa wa maski vano idini Twitter pane chikonzero chavano idira here
chaizo so munhu unenge aina ma business akirima mari zvinokurudzirwa kuti kurima mari kunenge uchiita nokuikohwa chirega kuchengeta ikirima mari saka munhu uri kutodza tsanza zvimwe zvokutenga mamwe ma business okutenga so munhu unenge aine mari dzake avatori kunge achikuchengeta mari saka inzira yako nokuda kurima mari nokutenga tita ikoko vozoita zvavanoita tinoziva isusu vemabhizinesi vakawanda kungava kana kuzimbabwe chaiko tinoziva mukurumbira vamabhizinesi vakaita sana vachiyangwa vanowanza vandotenga mabhizinesi mamwe asati achaita zvakanaka vomashanda chaizvo kuti asimukire nenzira yavo vosimukira saka mastrategy iwayo anokurudzirwa chaizvo kuvanhu vane mari kuti aiwa mari haigarwi kana uinayo tsvaga zvimwe zvokuita makambani anotenga nokutengeserana akawanda chaizvo tinoona kuti kana kundege chaiko makambani endege ari kutengana zvinobvumirwa pamutemo saka ndizvo zvavari kuzviitira izvozvo kuti aindi nemari dzangu ndiri kuda kurima mari kumaindastri yakasiyana siyana kubva kwavari uku kuti motikari voenda vokumwe kunana Twitter ikoko kumasocial media vachiratidza unyanzvi hwavo hwokuti zvamabhizinesi ndinozvigona ndine mari yacho yekutenga regai nditenge zvatoda kutenga
saka iyo Twitter munoona sokuti inovabatsira here mumabhizinesi avo kana kuti inongova nyaya yekungoti zvandine mari
inovabatsira chaizvo kumabhizinesi avo nokuti vaelon musk vagara vanga vari imwe nhengo yatingati mhemba yapatwitter pamabhizinesi isu tinowanza tati isu isa muromo wako aunorima saka somunhu wagara wanga aina vanhu vakawanda vanomufollowa vanomutevera patwitter achiposta zvino zvavabatsira izvozvo kuti kana vatenga twitter yei vaakukwanisa kana kuadvertisa mabhizinesi avo ipapo mari yavanga vachiunza mutwitter vachingova mhemba yetwitter chete nokuti zvose zvatinoita nenguva zvatinopedza panana WhatsApp panana Facebook panana Twitter nguva iyoyo ndiyo inotengeswa nekambani idzodzo nana Twitter
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura nestudio 7 vari kuOhio sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau zvekare rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende ngaizadzikise zvayakavimbisa kuitira varayiridzi sezvakataura nemutungamiri wenyika kuUnited Nations mwedzi wapera sangano reInternational Cross Border Traders Association rinoshora hurumende pakukwidza mari yokupinda nekubuda muZimbabwe pabhodha reBide Bridge ongororo yakaitwa neZim Statistics inoratidza kuti vanasikana vanodarika zvikamu gumi nezvitanhatu vakaroorwa vasati vapezera tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Kahwande ndiri muWashington DC ndichikusiyai mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele